Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniru akanaka vatereri, tusangana zakare maniru anasi uri musi wechitatu, gunyana 1, 2021. Makaterera ku Studio 7 ni vinyirenya ziri kuitika mu Zimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Makwanza kuvanesu mchirongwa chedu cha nasi ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezvi ri mchirongwa chedu cha nasi
takanyaya kuti ndiye kuti muzvikoro iyo zvino hamuna kumira zvakanaka mune vadzidzisi vashoma-shoma vakauya ende vadzidzisi vashoma-shoma vacho vakauya iva vakangoenda kuchikoro kundogara hakuna zviri kuitwa pangudza kuchikoro iyo zvino
Hurumende inopa mabasa kuvarairidzi vatsva vanosvika zviuru zvitatu asi vakuru vezvikoro vachiti varairidzi ava vashoma zvikuru
Hurumende inotora masangano akazvimirira ega maNGO sekunge iopposition kana kuti sekunge vanhu vanouya kuti vasanganise hurumende mashandiro ayo asi handizvo saka semaonero edu hurumende iri kuda kutora mukana iwowo kuti inge ichiisa mumutemo umwe zvinhu kana kuti zviga zvinokanganisa mashandiro emasangano akazvimirira ega
Masangano akazvimirira oga oshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kuwandudza mutemo unobata mashandiro avo. Ishe Beperere vekumashonaland west avo vakashaya nechirwere checovid-19 vakutarisirwa kuradzikwa mangwana kurafingora iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc hurumende yatanga kupinza mabasa varayiridzi zviuru zvitatu kutanga kotoro ino asi sangano rinomirira vakuru vezvikoro rezimbabwe national union of school heads rinoti uwandu hwevarayiridzi ava hushoma zvikuru kana zvichienzaniswa nehwevarayiridzi vakasiya basa kubva gore rapfuura kusvika pari zvino Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Bazi redzidzo yepasi raburitsa mazita evarayiridzi vakawana basa pamwe nezvikoro zvavanenge vachishandira mumatunhu ese munyika. Bazi iri rinoti varayiridzi ava vanofanira kuenda kumahofisi ari mumatunhu avo kuti vandonyoresa kuti vatange basa. Mutauriri webazi iri vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende izvi vachiti zvichavabatsira zvikuru panguva ino yeCovid-19.
Izvi zvinotibatsira kuti muCovid-19 matiri munomu vatinoti standard operating procedures edu aya anenge akukwanisa kuitika kuti ngwani murayiridzi anenge aine vadzidzi 35 kubva grade 3 kusvika form 6 then vekuECD kusvika grade 2 murayiridzi umwe chete anenge aine vana vadzidzi 20 saka ndokwatiri kuenda nako ikokoko saka zvinenge zvichitotibatsira mbichana chikamu chikamu tichienda takadaro
vanduru vati vachiri kuda varayiridzi vakawanda muzvikoro vachiti vanovimba kuti hurumende icharamba ichipinza varayiridzi basa kudzamara vasvika pauwandu hwavanoda
tiri kutarisira kuda kuti pamwe tingangoda kutsvaga zviuru zvinoita kana 40 kana 50 zviuru zvamaticha zvachangoda kuti pamberi apo tichazenge taanawo kuitira kuti tinge takagadzirira zvakanaka naka dzidzo rederende mberi riri rakatsetseka
munyori musangano rezimbabwe national union of school heads vamunyaradzi majoni vaudza studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende zvakanaka chose asi vakati varayiridzi ava vari kupinzwa basa vashoma chose kana zvichienzaniswa neuwandu hwevarayiridzi vakasiya basa nezvikonzero zvakasiyana-siyana vachiongororo yakaitwa nesangano ravo yakaratidza kuti pane varayiridzi zviuru 25 vakasiya basa kubva muna kurume gore rapfuura kusvika pari zvino.
Kuwedzeka kwaitwa vanhu vadzidzisi ava tinongovavo tomwe mugunda nekuti COVID payakauya kuuya kwakangoita vodzirwa mupengo zvinoreva izvo kuti uwandu hwevana hwanga huri wagara huri mumakirazi hunofanira kudzikisiwa saka tikangozvitarisa futi izvozvo totoona kuti hai this is just a drop in the ocean so mwe chairo mukati megunda totarisira kuti ngavawedzere vadzidzisi vamwe chaizvo kuti tikwanise kukunda dambudziko rakatarisana naro.
Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo kuwedzera uwandu hwevarayiridzi muzvikoro kwakanaka chikuru chinodiwa kuti zvinhu zvifambe muzvikoro kupa varayiridzi mioro inovagutsa vamajoni vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro sezvo varayiridzi vasiri kufara nemihoro yavari kupiwa
saka nyaya iripo ndeye kuti muzvikoro iye zvinhu hamuna kumira zvakanaka mune vadzidzisi vashoma shoma vakauya ende vadzidzisi vashoma shoma vacho vakauya iva vakangoenda kuzvikoro kundogara hakuna zviri kuitwa pangudla kuzvikoro iye zvinhu
varayiridzi munyika vanoti vanoda kutambiriswa mazana mashanu nemakumana emadhora ekuamerica kuti vakwanise kurarama zvakanaka pari zvino Zimbabwe ine varayiridzi vanodarika zviuru zana nemakumana nezvishanu 145,000 ndakamira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr. Musa Kika, vari kupemera hurumende mhosva yekuda kushandisa mabasa anoitwa nevanopfurikidza mwero kumbunyikidza masangano anoshanda akazvimirira oga. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nedare remakurukota rekutambira kuwandudzwa kwemutemo unobata nyaya dzemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act Chapter 17.5. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yainge yatambira bhiri rakabva kugurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi rekuvandudza kunyoreswa kunoitwa masangano akazvimirira oga nemashandiro awo senzira yekuedza kudzivirira kuti asashandiswe kufambisa mari dzevanopfurikidza mwero. Amai Mutsvangwa vakatiwo masangano akazvimirira oga anenge asasatarisirwe kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika uye anofanira kubhadhara mari kuti ashande. Tatumira mubvunzo kuna vaziyambi asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuziya nyaya iyi tabata Dr. Kika.
Shanduko dziri kuda kunzidziiswe mumutemo uyu hatisati tadziona nenyaya yekuti hapasati pane bill ratira buditswa pachena kana kuti ratira gazetwa. Chatinacho mashoko akabva kuna mai Mutsvangwa vachizivisa nyika zvakabuda musangano wecabinet wemusi wechipiri apo panonzi cabinet yakabvumira zvakanga zvapresentwa navaziyambi zvichive zvinhu zviri kuda kushandurwa mumutemo uyu. Kana tichinge tauona mutemo uyu ndopa tichazoziva kuti zvii zvirimo zvii zviri kunzi zvishandurwe.
Asi pane zvamanzwa zvakataurwa namai Mutsvangwa ndezvipi zvamungadewo kutaura pamusoro pazvo panguva inoi?
Sekunzwa kwatakaita hurumende iri kuda kuti idziviridze kupinda kwemari zvisina kunaka nekushandiswa kwemari zvisina kunaka yatinoti anti-terrorism financing. Takatarisa izvozvo pamusoro zvinoita sezvinonzwisisika nenyaya yekuti terrorism chinhu chaakusvika padhuze nesu muZimbabwe takatarisa zviri kuitika kuMozambique pamwe nedzimwe nzvimbo muno muAfrica. Asi semasangano akazvimirira ega tinoona sekunge iyi ndo imwe yenzira dziri kuda kushandiswa nehurumende yedu kukanganisa kana kuti kudzivira masangano akazvimirira ega kuti aite basa rawo. Zvikuru sei munyaya dzehuman rights, munyaya dzedemokrasi, munyaya dzegovernance.
Sei muchidaro?
Tinoona hurumende yedu isina ukama hwakanyatsosimba nemasangano akazvimirira ega. Hurumende inotora masangano akazvimirira ega maNGO sekunge iopposition kana kuti sekunge vanhu vanouya kuti vakanganise hurumende mashandiro ayo, asi handizvo. Saka semaonero edu hurumende iri kuda kutora mukana iwowu kuti inge ichiisa mumutemo umu zvinhu kana kuti zviga zvinokanganisa mashandiro emasangano akazvimirira ega. Asi tinozenge tichiziva zvizere kana mutemo iwowu uchinge wabuda, tauona kuti wakamira sei.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vachitaura vari parunare muHarare. beperere vekumashonaland west avo vakashaya nechirwere checovid-19 muharare varikutarisirwa kuradzikwa mangwana kurafingora nunurai jena anotipa nyaya inotevera
Mabo beperere avo vanonzi Alfred Tome vakashaya svondo rapera mushure mekurwara kwemazuva maviri chete varikuradzikwa mangwana Mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vati mambo beperere vataradzikwa mangwana papurazi ravo rechepstow kurafingora
isu seministri vadati mangwana kufamu kwa chepstow
amai Chombo vati kufa kwa mambo beperere kwashamisa vanhu vakawanda mudunhu rezvimba sezvo pasina kuziviswa kwekurwara kwavo amai Chombo vati mambo beperere ndimambo aida kuti mudunhu mavo muve nerunyararo pamwe nebudiriro uye vachida zvikuru kuti vanhu vashandise minda yavakapiwa nehurumende
Chief Beperere hatina kuziva kurwara kwavo takangozonzwa kwakunzi hakusisina zvokuti mhuri yese zvimba nonzi yakakatyamadza Chief Beperere munhu anga achinangana nezvinhu zvedevelopment anga ane rudo aikoshesa nyaya dzeminda anga asingashari kuti uri webato ripi uri MDC uri ZANU-PF aingoita samambo aiti ndiri mambo wemuroi ndiri mambo wembavha ndiri mambo weMDC ndiri mambo weZANU-PF
Asi mambo beperere vanga vasingawirirane nemhuri yekwamugabe sezvo vaipomerwa mhosva yekuwirirana nemutongo wamambo zvimba wekuti mutumbi wavarobert mugabe ufukunyurwe kuitira kuti unovigwa zvakare kumarinda anovigwa magamba kuHarare hama yavamugabe vadominic matibiri vati mambo beperere ndivo vaive mambo wavo nokudaro ndivo vaifanirwa kunge vakatonga nyaya yaipomerwa mudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe yekuti vakaviga mufi nenzira isingabvumirwe mudunhu vamatibiri vati ivhu rave kurwarega
ivhu rinorwarega nokuti pakutanga ndakazvitsanangura kana kuti ndakaziisa mhuri yezimbabwe kuti vamugabe vakanga vari mambo mukuru wekwazvimba vazvimba kuzosara vamambo vanga vaziso rababa vamugabe saka ndiri kuona kuti wese ari kutamba nerufu rwemukuru zviri kumuteera semateerero azviri kuvaita izvi
muzukuru wavamugabe uye vari mutauriri wemhuri yekwamugabe valiyo mugabe vati vakashamiswa kuti nyaya yakaendeswa kwamambo zvimba vachiti mambo beperere ndivo vaifanirwa kutonga nyaya iyi asi vati vaviri ava vaishanda pamwe chete panyaya iyi zvichakataro bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 munyika izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mana negumi nezvipfumbamwe kana kuti 4419 vamwe vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvasvitsa vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvatatanga pavanhu zviuru zana nemakumi maviri nezvina nemazana manomwe ane makumi manomwe nevatatu kana kuti 124,773 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vange vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe nevashanu kana kuti 2,532,705 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitanhatu nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 1,636,498 hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika ndakamirira studio 7 muchinoi ndini nunurai jena
Vatiriri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Asuka nguwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu wevanhu vasina mabasa muSouth Africa wave pazvikamu makumi matatu nezvina kubva muzana. Uwandu uhu unonzi ndiwo wakakurisisa munyika dzepasi rose. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwawo nedenda reCovid-19 iro rinonzi raparadza zvakanyanya upfumi hwenyika iyi. Madzimai echitema ndiwo anonzi ari kuvhiringwa zvakanyanya nedambudziko rekushaya mabasa sezvo zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana chemadzimai matema sezvo zvikamu makumi mana nechimwe kubva muzana zvisina mabasa. Utungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakati hapana chakaipa padanho ravakatora rekupedza hondo yemuAfghanistan kuburikidza nekubvisa mauto emuAmerica munyika iyi mushure memakore makumi maviri. VaBiden vakati America haifaniri kuramba iri muhondo yaifanira kunge yakapera kare. Muzinda wemauto emuAmerica wakaburitsa vhidhiyo inoratidza gadziriro yavo ikubatsira zvuru nezvuru zvevanhu vemuAfghanistan vakaburitswa munyika iyi vachinogariswa munzvimbo dziri pasi pemizinda yemauto eAmerica. Chirongwa cheOperation Allies Refugee chichange chichikwanisa kuchengetedza vanhu vari kubva kuAfghanistan vanosvika zvuru makumi mashanu munzvimbo nomwe dziri muAfrica. Gure repagore rinounganidza zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika Resim Expo riri kutanga nechishanu chino muguta reDallas mudunhu reTexas muno muAmerica paine mitambo nezviratidzwa zvakasiyana siyana. Sachigaro weBoard Resim Expo Dr. Tony Rai Taylor vanoti gore rino gungano ravo rakatisiyanei nemamwe makore sezvo vakabatana nemubatanidzwa wemakereke ezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika weChristian Fellowship International uyo unenge uchiitawo zvirongwa zvavo panguva imwe chete navo. Dr. Taylor vanoti zvimwe zvavainazvo gore rino mukana wekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vakwanise kunzwa pamwe nekubvunza mibvunzo pamusoro peurongwa hwehurumende hwediaspora policy kuvashandi vehurumende ava vachange varipo pagungano iri. Vaimbi vane chitsama vachange vari pachirongwa ichi uye vanosanganisirawo Sandra Ndebele, Just Signal, Toki Vibes nababa Mechanic Manyeruke. Gore rapera gungano Resim Expo harina kuitwa nekuda kwedenda reCovid-19. Asi gore rino Dr. Taylor vanoti vari kuita vachitevera mitemo yose yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita urukuro na Dr. Taylor kuti tinzwe zvizere nezveZim Expo.
Urongwa hwedu weZim Expo gore rino takaita mufendera pamwe neveCFI, Christian Fellowship International, vanobatanidza machechi ezvizvarwa zveZimbabwe ari muno muUSA. Saka takati tiite mubatanidzwa nekuti makore anga ati ari rechipiri vanhu vasingasangani nenyaya yepandemic yeCovid. Saka ivo vane zvavanenge vachironga zvekunamata nekuronga kudzidziswa zvekereke, isiwo tichironga zvemabhizinesi uyezve nezvekubatanidza vanhu pamwe chete kuti tingouya tisangani tichionana sevanhu vagara makore mairi tisingakwanisa kuungana.
Munozikanwa nekuunganidza vanhu muchita mitambo yakasiyana siyana inokwezva vana veZimbabwe vari muno muAmerica nevamwe chaivo vanobva kune dzimwe nyika dzakaita ana Canada nana United Kingdom. Zvii gore rino zvamuri kuvimbisa vanhu?
Gore rino tiri kubatanidza vanhu varoda kuronga zvemabhizinesi. Saka musi wechishanu tinenge tiine urongwa hwekuti vanhu vose vanofarira zvekuronga mabhizinesi uye vari mumabhizinesi touya totaura tichikurukura kuti tozvifambisa sei, tobudirira sei panguva ino. Endi anenge achitaura ipapo kwekupedzisira neambasada wedu wemuno muAmerica kubva kuZimbabwe vachifamba.
Kumitambo iyi yakamirawo sei?
Gore rino hatinokwanisa kuwana nzvimbo yekuti tiche mutambo se kutamba kwenda kwa tinosita mkusemzi we songo nekuti mbapak mashinji ni nchimozo sinisa tunoshandisa changa tishandisa kwa chumezo acho asi tine ya tiriku ti cultural expo ya tiriku unza zora suku Zimbabwe zino imba nekutamba kutamba kwa we songo tenge tine wa imbi wakaita sana jasik na wana choki vibes Sandra Ndebele na Muzo 7 ndo wanenge wachiridza nekuimba musi wesondo. Musi wemugovera kunenge kuine vaimbi wanenge wachiimba vari kuCFI kuenda saka Baba Manyeruke, vana Cheo Singoni, vana Messi Mutsvene, na Wellington Gwenda na mpfundisi Vachivaviro.
Kune nyayawo yediaspora policy, pane zviri kuitwawo here ipo paZim Expo zvakananga naizvozvo?
Nekuti mutungamiriri weDiaspora Directorate akauya ariko kudarasi, saka tichaita musangano kuti vanenge vane mubvunzo vanenge vachida kunzwisisa kuti ndezvipi zvinoda kuti zviiswe mupolicy itsva iyi vanenge vachinyatsotsananguridzwa naivo vari kutungamirira bato reDiaspora Directorate muMinistry of Foreign Affairs vanenge varipo. Saka tichaita musangano manheru and then musi weSaturday tichaitawozve iround table yeyo vanenge vachida kuti vatsanangurirwe uye vaunzwewo pfungwa dzavo vataure ipapo.
Zvii zvikuru zvinonyanyotarisirwa navana veZimbabwe kubva mumutemo iwewe diaspora policy?
Vana veZimbabwe vari kutarisira kuti vari munhu wose ari mudiaspora vanoda kunge vachikwanisawo kuvachiparticipata mukuvhota muvhoti kwakuzoitwa kumusha. Kana vakapiwa mukana iyo kuti vakwanisewo kuvhota, ndo chikuru chatikutarisa kuti policy iyo inenge ichibatana izvozvine zvaizvozvo. Uye pane vanoda kuti vange vaine macitizenship enyika dzakasiyana siyana uye varange vachichengeta yavo citizenship yekuZimbabwe kuti zvinyatsotsanangurwa. Nekuti pane zvinhu zvisati zvakajeka kuna vanhu vese, asi zvikanyatsodendeburwa mupolisi ndochikuita izvo chikuru chiripo. Then chechitatu ndechekuti vanhu vari kuno vabuda muZimbabwe vaakudawo zvakare kuti vange vachiinvesta vachiunza mari dzavo kuZimbabwe, uye kana vainvesta vokwanisa kudzitorawo kana vaoda kudzishandisa. Izvi zvanga zvisina kujeka makore apfuura. Kazhinji vaikwanisa kuisa mari yavo kuZimbabwe asi kuti vachiitora vonzwotora kunzi hazvibviri. Saka ndozvatira kuti zvidedemurwe mupolisi iyoyi zvibatsire zvitoro zvemuZimbabwe zviri kurarama nekusenza kunze kwenyika. Tinenge tine imba yatakaisa parutivi yevanhu vanenge vaida kuzwa nezvaizvozvo kuti vange vachibvunza vachitaura navo vachipawo mafungirawo kune mutungamiri uyu.
Avo vanga vari sachigaro weBoard Resume Expo, Dr. Tonrai Taylor, vachitaura vari parunare kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano muSouth Africa dzinoti dzawana imwe mhando yecoronavhairasi inopararira nyore muvanhu. Mhando iyi, iyo iri kunzi C12, inonzi yakatanga kupararira muna Chivabvu gore rino. Mhando iyi inonziwo iri kupararira munyika dziri kuchamhembe kweAfrica uye muEurope nekuAsia. Izvi zvakapa kuti World Health Organization iyambire nyika dzose pamusoro pengozi inogona kukonzerwa nemhando yeCovid-19 iyi, iyo yatopararira matunhu ose emuSouth Africa. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni vanoti pane umbowo unoratidza kuti nhomba dziripo dziri kutadza kubatsira paC12 iyi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Tichida kutaura zviro kwazvo ndezvekuti chipande ichi variendi inonzi C.1.2 yakasovhenekwa ikaonekwa munguva yapfuura kubvira mumwedzi waMei gore rino. Asi panguva iyoyo yakaonekwa sekuti ndemamwe mamutations kana kuti mavariants ari kungonyukawo zvawo.
Mhando itsva iyi iri kuramba ichipararira kupi chaizvo?
Yapararira kumaprovinsi ese kuSouth Africa, uye yabuda muSouth Africa yava kune dzimwe nyika takuiona nemamwe maEuropean countries, yasvikawo kune dzimwe nyika dzemuAfrica kunyanya dzekusouthern Africa, takiona zvakare yayambukira yava kuAsia, uye iri kuramba ichipinduka ichiita mamutations iwayo, zvinoreva kuti takuityira.
Mhando itsva iyi yakazivikanwa nezvayo rini?
Variant iyi yakaliswa kana kuti iri pamutariko wezvipandi zvakanyorwa neWorld Health Organization kuti mavariants of concern.
Zvinoreve kuti variant of concern, Dr. Guni?
Kana ichinzi variant of concern, kureva kuti mubatanidzwa wepasi rese weWorld Health Organization uri kuona kuti chipande ichi chinogona kuramba chichipararira, uye chiri kuratidza sekuti chiri nyore kutapura uye chinogona kuzonetsa kuti chirambe chichidzivirirwa nenhomba dzatiinadzo munguva iri kuteera. Saka maakuona kuti vana mazvikokota masaindisti edu vari kuramba vachitarisa zvakare kuchiongorora kuti sei chipande icho che C1.2 chiri kuramba chichitenderera chichipararira muSouth Africa, uye chakuratidza zvekuti chiri nyore kutapurira imwe muSouth Africa zvakare. Saka masaindisti ari kuongorora malaboratory kuti vaone kuti sei chichiramba chichiita mamutations iwayo.
Mhando iyi yakasiyana zvakadini nedzimwe mhando dzecoronavirus dzatava kuziva?
Pande chikumamutations achiri kuita awandisa, ari kuramba achiwanda zvinoda kuti zvaakutyisa. Nika somuenzaniso ndikada zvakare kuti nditaure kuti rimwe dambudziko guru ratiri kuona neDelta variant risinganyanyi kuzikanwa nevanhu nje zvavo vasinei nezvescience ndeyekuti Delta variant ndo muchirungu yatinoti double mutant, kana kuti yakasanduka ine zvipande zviviri zviri mukati mayo imo muDelta variant imomo, zvekuti kana yakupinda pamunhu zvinokonzera kuti ive nyore kubatira pamacells emunhu yokurumidza kupararira muviri wemunhu uye yozonetsa zvakare kuti mishonga yatinayo kana kuti nhomba dzatinadzo dzikurumidze kuidzivirira zvakasimba. Ndo zvatiri kutyira kuti chipande chekuSouth Africa ichinonzi C.1.2 tiri kuona sekuti chinenge chaakuda kuenda ikoko kumwe chete neDelta variant. Ndo saka maakuona kuti zvaakutaurwa. Asi regai ndipete ndichitaura zvakare kuti chipande ichi hachisi chitsva chatanga kuonekwa nhasi, chipande chakatoonekwa chikarejistwa mumwedzi waMei gore rino.
Avo vanga vari nyanzvi munyadzi zveutano Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muWashington DC natanonoka wande weStudio 7. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Yapera argeti botarisa musoro inawo zvakare. Hurumende inopa mabasa kuvarairidzi vatsva vanosvika zviuru zvitatu, asi vakuru vezvikoro vachiti varairidzi ava vashoma zvikuru. Masangano akazvimirira oga oshushikana neurongwa hwehurumende hwekuda kuvandudza mitemo inobata mashandiro avo. Ishe Beperere vekumashonaland west ava vakashaya nechirwere cheCOVID-19 vari kutarisirwa kuradzwa mangwana kuRafingora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda bakuvi VOA Ndebele.